Mumiririri wechitungwiza North muNational Assembly vaGodfrey Sithole MDCT vati nyika inganzi iri kushaya mari sei kana paine vamwe vari kupinza zvinhu munyika vasiri kubhadhara mitero yejuti vakaita sebato reZANU PF.
They are campaign materials specifically for ZANU PF. I'm talking about vehicles, I'm talking about t-shirts, and they are not paying anything to Zimra.
Vasithole vabvunza mubvunzo uyu pamusangano waitwa neZimra nenhengo dzeParamende uye vati mubvunzo wavo wabva pakuti vakaudzwa nevamwe vashandi veZimra kuti motokari dzekushandiswa pasarudzo dzakatengwa neZANU PF hadzina kubhadhara mutero wejuti.
Zveshuwa vanga vane zvinyito zvekuti havasi kwanisa kubata matagets avo nekuti kuri kuya maorders anobva kuvakuru vehurumende vanova veZANU PF vachiti regalia mamaterials nemotokari dziri kuya dzisabhadhariswe juti uye hadzimire kana mutsetse pabhodha dzinongopinzwa dzakadaro.
Asi mukuru weZimra Amai Faith Mazani vati vasingadi zvavo kutaura nezvemapato ezvematongerwo enyika vanenge vachifungira kuti pane zvinhu zvakapinda munyika zvisina kubhadhara mitero vakasununguka kuenda nehumbowo kumahofisi avo.
Isusu hatibvumidze zvinhu zvisina kupinda zvisina kubhadhara mutemo. Asi pane zvikumbiro zvinoitwa zvekuti mutero unobhadharwa kana zvinhu zvapinda, tova nemapepa. Kana muine zvinhu zvamunenge maona zvamunofunga kuti hazvina kubhadhara, munotofanira kutanga matibvunza kuti makazvifambisa sei, muine specific information. Nekuti zvizhinji zvinenge zvine mapepa ari kutsigira. Handisi kutaura nezvemapati kana kuti zvei, asi maperception iwayo anokuda nezvimwe zvezvinhu zvekuti panenge pane mapepa ari kubva kuhurumende ari kutaura kuti izvi zvinopinda sei, kana zvikumbiro zvekuti mutero uzobhadharwa zvinhu zvapinda.
Munyori anoona nezvemutemo muZANU PF vaPaul Mangwana vaudza Studio 7 kuti bato ravo rakatevedza zvose zvinodiwa neZimra nemutemo parakatenga motikari dzaro. Mumiriri weBuyera South muNational Assembly vaJoseph Chinotimba veZANU PF vatiwo pane vamwe vanhu kusanganisira nhengo dzeParamende dzinoita kuti nyika irasikirwe nemari nekusada kutaura mutengo chaiwo wezvinhu zvavanenge vatenga izvo zvinoita kuti vabhadhare mari shoma yemutero kana kutotadza zvachose.
Even the legislators here, Bendo, they are in the same sense. Yokuti kana wabva ikoko vanobva kupera kwaanotoita uko vari kutopengera kuti ndapfuura gure.
Amai Mazani vati vanobvumirana nemaonero aya uye vati zvakakosha kuti nhengo dzeParamende dzibhadharewo mitero pamwe nekubatsira Zimra kuita basa rayo kuti nyika iwane mari yekuitisa mabasa ebudiriro.
And imimi as maparlamentarians ndimi munoti pamutemo, saka tiri kuuya kwamuri kuti chitibatsirai to enforce those. But zvimwe zvatinozoona ndezvekuti dzimwe dzenguva pamwe tinotoona vamwe venyu vauya kuzochema chema kuti kwana ningi dai mavaregererawo ava vakadai, asi mutemo uchiti ngatibate taxi.
Sachigaro weBoard reZimra Amai William Bonyongwe vati ongororo yavakaita yakaratidza uori unotyisa uye ndosaka pakadzingwa vanhu mabasa. Vatiwo vakavandudza mashandiro avo uye vari kutenga mishina mitsva nekutora nzira dzinopedza uori. Musangano wanhasi wange une chinangwa chekuvandudza ukama pakati peZimra nenhengo dzeParamende nekuti nhengo idzi dziwedzere ruzivo rwadzo panyaya dzemitero kuti dzigodzidzisa veruzhinji nezvekukosha kwekubhadhara mitero. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.